Muchizivisa kune veruzhinji, Clean City iyo yange iri kutakura marara kubva kumakambani nemimwe misha inoti yakamira kutakura marara kubva nezuro zvichitevera kuchinja kwemafambisirwo ebasa kupomona. Clean City inoti kukwidzwa kwemari kupomona kwakanganisa basa ravo rekutakura marara sezvo vazhinji vavanotakurira vasingakwanise mari dziri kudiwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wekambani iyi vafungai mandivhei kuti vatitsanangurire zvakawanda pamusoro pedanho rekambani yavo sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kupinda kwekambani yeGeogenix kupomona kwakwidza mitengo yekurasa marara uye zvinoreva kuti makambani ange ari kubatsira kutakura marara anorasikirwa nemari yakawanda akaramba achiita basa iri. Vashumba vati vanonzwisisa danho reClean City vachiti rinoita kuti kambani isarasikirwe nemari.
Izvi zvinoremera vagari, zvinoremera Clean City nemamwe makambani ange achibatsidzira kutakurwa kwemarara. Zvazvinorewa ngezvekuti Clean City zvayatoita yaita zvinowachengetedza sekambani kuti wasabhurokeswe nekambani isina zvayainvesta kuwandudza Pomona Dumpsite.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwewo sangano rinomirira vagari recombined Harare Residence Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani anotakura marara muguta zvinoratidza kuti urongwa hwekupomona hwakaitwa pasina kutaurirana pakati pevagari kanzuru nemakambani aya. Vati kumira kwave kuita makambani kutakura marara kunoreva kuti marara achawanda muguta.
Tikagara tataura tichaudi muchaona tingati vanhu vave kurasira marara pese pese, makambani vave kurasira marara pese pese, uyezve tichaona nzvimbo dzinogara vanhu marara ave kuramba achiungana nechikonzero chekuti vanenge vasina mari.
Mukuru wesangano reCommunity Water Alliance vaHard Life Mudzingwa vati zvingave nani kuti chirongwa chekupomona chimiswe kuti guta risarasikirwe nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica $300 million mukati memakore makumi matatu anotevera sezvakanyorwa muchibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi, kurasa tani rimwe chete remarara papomona panodiwa zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica. Vamudzingwa vati izvi zvinoshamisa zvikuru nekuti kanzuro yeHarare yaingofanira kuita izvi yega pasina kupa imwe kambani mari pasina zvayaita.
Isu pamaonero edu tinotoona sekuti pane vanhu vari kurya nedhiri. Nekuti zvibvumirano zvakanyorwa imomo zvinongoratidza kuti neprocesi yakaitwa kuti chibvumirano chivepo inongoratidza kuti pane vari kudya mari vane zvavari kuwana padhiriri. Nekuti data pasina, handifungi kuti chaizoita kuti negurukota rehurumende rinonogara pachi Sitovarari rakamirira kuti paiswe rupawo rwekubata dhiriri.
Asi vaive vakabata matomu ameya weHarare pakasainwa chibvumirano chekupomana vaStuart Mutizwa veMDCT vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika kupomona, vachiti kambani yakatora nzvimbo iyi yeGeopomona mubatanidzwa wekanzuru hurumende nekambani yeGeogenix BV. Vabvumawo kuti mari dzave kunzi vanhu nemakambani vabhadhare ndidzo dzavakabvumirana uye kambani icharamba ichishanda kupomona kunze kwekuti vamiswa nematare. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vagari vakatoenda kumatare vachipikisa uye pari zvino chirongwa chavo chichaenderera mberi kunze kwekuti vamiswa nematare.
Kungoti vanhu havo vari kuita nungo dzekuerena agreement iripo, zviri pachena chose. Zvakanyatsomiswa zvakanaka kuti tichange tichimira sei kwekupedzisira kanzuro ichawana mari veGeogenix vachawana mari pamaringe nekuzogovana kwatinge tichiita zvinenge zvabuda mubasa richaitwa pakomoni.
Patavabvunza nezvekumira basa kwemakambani akaita seClean City, vamutizwa vati ivo havangaregi kuita basa ravo nekuda kwekuti pane vamwe vari kuramba basa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri wekambani yeGeogenix muZimbabwe vaDelish Ngwaya kana kugurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Vamutizwa vati kambani yeGeopomona yave kutogadzira panzvimbo iyi uye vati kana ikange yave kushanda zvakanaka ichange yave kubika magetsi anoita 25 megawatts kubva pamarara anobva muguta. Asi chimwe chiri kunetsa vagari inyaya yekuti chibvumirano chikanzuru chekushanda nekambani yeGeogenics chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wematenda sezvinodiwa pasi pemutemo wePublic Procurement and Disposal of Assets Act. Mune imwewo nyaya, Rwanda yatanga kupinza basa varayiridzi vemuZimbabwe zvichitevera chibvumirano chayakaita neZimbabwe gore rapera. Varayiridzi vari kunyanya kudiwa ndeve Maths, Science neSocial Studies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.